Pazuva iri tinorangarira nokucherechedza kukosha nekuipa kwokurimwa kwefodya pasi rose. Kuvambira paupfumi, mabasa anowanikwa kuvandudza upfumi kuvarimi uye kurima vasingaurayi kana kuparadza masango, utano hwevanhu sezvo fodya ichishandiswa zvakasiyana-siyana. Vanhu vazhinji, kunyanya vechidiki, vava kuziva kukosha kweutano uye kusarudza kusasvuta fodya nyangwe hazvo paine vamwe vanosvuta nekunwa zvinodhaka.
Rakakoshawo zvakadini kuvarimi vefodya munyika?
Izuva guru apo tinorangarira zvikuru sei kukosha kwokurima fodya senyika. Sezvo fodya chirimwa chinounza mari munyika kupfuura zvirimwa zvose, gold rinodarikwa nefodya. Fodya yoga inopa nyika mari inoda kusvika ku1 biliyoni yamadhora emari yokunze. Kune veWorld Health Organization kuburikidza neFramework Convention on Tobacco Control, FCTC, iri kushanda pakuderedza kana kurega kurimwa kwefodya vachiti vanoda kudzivirira utano pari zvino neramangwana. Izvi zviri kunyanya kuitwa munyika dzinorimwa fodya kusanganisa nyika yedu.
Varimi vari kukurudzirwa kuti varimezve kudya kunyanya kudarika marimiro avanoita fodya. Vanozvigamuchira here nekuzvinzwisisa izvi varimi?
Varimi vomuno vagara vachirima zvirimwa zvimwe zviri zvokudya kusanganisira pamwe nefodya. Hurumende iri kubatsira zvikuru pakurimwa kwezvokudya kuburikidza nezvirongwa zvepfumvudza intwasa nemapresidential input scheme ayo anopa varimi mbeu nemafertilizers kuti varimi vazhinji vasatambura nekutenga zvirimwa zvinopa zvokudya kuvanhu. Kana fodya ikasarimwa munyika ino, tinorasikirwa namabasa neupfumi sezvo varimi vazhinji zhinji vange vowana mabasa neupfumi kuburikidza nokurimwa kwefodya.